Mwari vanotonga uye vachaponesa vanhu vavo. Mwari vanotonga uye vachaponesa vanhu vavo. Chidzidzo chanhasi chinobva muchitsauko 12 nechitsauko 14 mubhuku ramuprofita Hosea. Kana uchiri kurangarira zvandikataura kumagumo kwechirongwa chakapfuura, ndakati ini chidzidzo ichochi ndicho chichava chekupedzisira mubhuku ramuprofita Hosea. Tasvika kuya kwandinogara ndichitaura kuti kwamvura yacheka makumbo. Tasvika kwatiri kupfiga bhuku ramuprofita Hosea. Hatisi kupfiga chirongwa, pamwe ungafungidzire kuti chirongwa chagumira pano. Aiwa, chirongwa chichaenderera mberi. Tichine zvimwe zvakawanda zvirongwa kumberi uko. Tichine mabhuku akawanda kumberi uko. Hatiri kutenda Mwari kuti tichapfuura nemari. Kana uchiri kurangarira pamwe wanga uripo, pamwe hatina kutanga pamwe chete, asi ndichitangisa chirongwa chino ndakataura kuti tiri kuita sevanhu vari kutanga rwendo nebhazi. Tiri kutanga kufamba tiri mubhuku raGenesi. Rwendo rwedu ruchapera tasvika mubhuku razvakazarurwa. Saka rwendo ruchiripo. Handizivi kuti dai tanga tichienda bhuruwayo, tingati taakusvika Gweru here, kana kuti hatisati taakusvika. Izvi handingatauri, handingazivi. Asi chiripo ndechekuti tichine vaprofita vakawanda vatiri kuda kuti vataure nesu. Tichine zvakawanda zvatisati tatarisa mutestamende itsva. Tichiri kuda kupinda mubhuku raJakobho, tinzwi kuti Jakobho anoti tsamba dzana mupostori Petro, tsamba dzana Johani, tsamba dzana Judha, tsamba idzodzi tinoda kuti tinzwe kuti dzinodzidzisei. Tapedza izvozvo tozonyatsopeta chirongwa chedu tava mubhuku razvakazarurwa. Aiwa, patinenge tasvika mubhuku razvakazarurwa, tinenge takutaura zvino zvokupeta chirongwa. Pari zvino tiri kungopeta bhuku iri ramuprofita Hosea. Bhuku rinondishamisa nguva yose yandinoedza kufunga pamusoro paro, nekuti zvinhu zvaunoona mubhuku iri hauzvioni zvemune dzimwe nzvimbo mubhaibheri rose. Ndinogara ndichitaura kuti ndinotenda Mwari kuti ndakaroora kare. Ndinotenda Mwari kuti havana kundipo basa sebasa ravakapa kuna muprofita Hosea, kuti enda unoroora chipfeve. Uchinyatsoziva kuti chipfeve, asi enda unochiroora. Ah, pakaoma ipapo. Ukataura nevanhu kana paine chinhu chisingadi vanhu vazhinji, inyaya yekutengeswa pabondei. Nyaya yakaoma iyoyo. Kazhinji unonzwa munhu achiti zvikangoitika chete, ini ndinosiyana nemunhu wacho aiita izvozvo. Kunyangwe nevamwe vasingazosii zvavo, asi vanotombotyisidzira bedzi nekuda kwekuti chinhu chinorwadza, chinhu chinotyisa, chinhu chaunonyatsonzwa kuti handidi kuti chiitike muupenyu hwangu, kuti nditengeswe pabonde. Nokuti chokwadi, kana munhu aita zvinhu zvakaita saizvozvo, iri nguva yehondo, ndiye ainzi atengesa bhesi rose. Muzinda wose watengeswa, waiswa mumaoko omuvengi. Ndo zvakangofanana nemunhu muwaniso anoenda achinoenda pabonde nemumwe munhu. Chokwadi, munhu iyeye anenge atengesa musha wose, muzinda wose, bhesi rose, kana tikada kuzvitaura pakutaura kwaiitwa mumazuva ehondo yechimurenga yechipiri. Saka muteereri, ndiri kuti inini muprofita Hosea paakapiwa napo naMwari, panga pakakura, panga pakaoma, kunzi enda unoratidza rudo rwangu kunyika, asi ucharwuratidza nekuda chifeve, gomeri. Ameno, ndinofara chaizvo nokuti Mwari havana kunditsarudza inini pakuita basa iroro. inahangu vakandisarudza kuti ndiende kunorora rozi ndofunga zviri nani pane kunge dai ndakasarudzwa kuti ndinorora gomeri pamwe ndaizotadza kuteerera shoko ramwari nebasa randainge ndatumwa namwari handizivi pamwe ndaiteerera pamwe ndandisingateereri mwoyo wokuteerera unenge uripo zvawo asi unonyatsozviziva kuti kana vadzidzi chaivo vakataura vakati ishe tinoda kunamata mwoyo uri kuda asi nyama yakaneta ndinofunga yangu ini yaineta kuti ndiite zvinhu zvakaitwa namuprofita Hosea asi chandinoda kuti usarasikirwe nacho patiri kupeta chirongwa kudai ndechekuti usarasikirwe nerudo rwakaratidzwa nagomeri nekuti rwairevei rudo irworwo ndo rudo rwandikati mumutauro wechihebheru hunonzi hesed mhando yerudo rwunogonekwa bedzi namwari mhando yerudo rwamwari ndokuda kunoita mwari ikoko kuda munhu pasina chavanowana kubva kwaari Hosea akada gomeri pasina chaaigona kuwana mutestamende itsva mumutauro wechigiriki mune shoko rinoshandiswa rinomirirawo rudo rwakadaro ndoshoko rinonzi agape agape saka rudo rweagape imhando yerudo rwamwari ndokuda kunoita mwari kuda kusingatarisiri chimwe chinhu ndinorangarira inini imwe nguva pakaitika rimwe zuva rinofanira kurangarirwa madzimai saka ini handina zvandikaitira mudzimai wangu iye pakange paitikawo rimwe zuva rairangarirwa varume akanga andirangarira andikoshesa saka pakazoita zuva raifanira kuti ndimurangarirewo ini handina kumurangarira ndokubva auya kwandiri akundibvunza kuti hauna kana nerudo iwewe haurangariri vamwe ini ndobva ndaziva kuti aiwa paakandirangarira akandirangarira kuti ndizomurangarirawo haana kundirangarira nerudo rweagape aa nekuti rudo rweagape runongoitira mumwe zvakanaka pasina kutarisira kuzoitirwa zvakanaka ndorudo rweagape irworwo zvino dambudziko riri kuitika parudo rwedu rwatiri kuitirana mudzimba nderwekuti ndinoda kumutengera zvakanaka kuti yagonditengera zvakanaka zvakawanda saka rudo irworwo rwakasiyana nerudo rwuri kudzidziswa mubhuku ramuprofita Hosea mubhuku ramuprofita Hosea muri kunzi amaika jilima murume uyo mudei kunyange imi musina chamunowana kubva kwaari mudei chete nerudo rwamwari kunyange achikukanganisira mude chete nekuti unomuda nemhando yerudo rwawakadiwa narwo namwari musiki wako saka hazvizi zviya zviya zvekuti ukandipa zviviri ndokupawo zviviri aa ndezveagape ndezvehesed ndoda kuti uzvirangarire izvozvo pazvinenge zvaakurema mudzimba nekuti zvinomborema ndiri moka ndinozviziva zvinomborema pazvinenge zvarema wongofunga kuti chidimuro akati ndezvehesed ndezveagape ukangonzwa zvorwadza woti ndezvehesed ndezveagape ukanzwa wakunzi chengeta mai vake iwo usingachengete vako wobva wongoti chidimuro akati ndezvehesed ndezveagape chengeta hama dzangu ndezvehesed ndezveagape nekuti ukasapinda mumweya wehesed nemumweya weagape uchaita dambudziko guru nekuti uchatanga kuverenga kuti hanzvadzi yake ndinoipa zvekudya munun'una wake ndinomupa zvekudya tete vake ndinovapa pekugara inini chandiri kuwana pazviri chii kana waakungotaura nyaya yekuti inini ndinoda kuti uzive kuti wabuda muhesed wabuda muagape waakupindawo mune dzimwe mhando dzenyika dzerudo dzekungodawo nekuda kwekuti pane chaunowana asi rudo rwandiri kutaura rweagape rwehesed runodzidziswa mubhuku ramuprofita Hosea rudo runongoitira zvakanaka rudo runonatsira rusina zvarunotarisira rudo runonatsira ruchiziva kuti zvinongofanira kungonakira mumwe wangu dai mwari vakamubatsirawo vakandinatsirawo asi harwiiti rwuchiti tikasanganisa chimwe chete nechimwe chete tinofanira kuwana zviviri zvatinoita kumashomo zvezvezvi rudo irworwo arikushandirwa chidaro saka muteereri muwanisomu kana zvorema wotarisirwa kutakura mitoro inorema rangarira kuti chidimuro ati kune chinonzi hesed kune chinonzi agape kune rudo rwahosiya rwaakadanarwo pfambi chifeve chainzi gomeri akachida akauya akaita mhuri nacho chikambotiza mwari vakati enda unomutora ndozvamakaita imi vaisraeri makatiza ndikakutoraiwo pakadii ipapo muteereri ndorudo rwunodzidziswa mubhuku rahosiya ndataura izvi kuti ndingokupa bhuku iri nepapfupi ndingokupa yandingati pfupiso yebhuku iri asi inini ibhuku rinondikomborera zvakanyanyisa nokuti handione rudo rwamwari ruchidzidziswa mune rimwe zvebhuku mubhaibheri nenzira yakakurisisa semadzidzisirwo arwunoita mubhuku ramuprofita Hosiya. Saka muchirongwa chanhasi zvedu tinenge tichitarisa chitsauko 13 nechitsauko 14 asi ndatindimbotanga ndakupa pfupiso yebhuku rose kuti unyatsoona kuti bhuku iri riri kubva kupi richienda kupi. Chandinoda kuti tigotanga nekuongorora nhasi ndechekuti vaIsraeri vachatongwa nokuda kwechivi chavo chavanga vachibata nenguva iyoyo. Mumwe munhu zvichida anenge achitadza achifunga kuti nguva inenge iripo chaiyo yokuzotendeuka. Hongu munhu unogona hako kuzotendeuka asi chinotyisa chaicho ndechekuti hauzive zvinenge zvichifungwa namwari muupenyu hwako. Zvimwe paya paunenge uchitadza mwari vanenge vachitokurongera mutongo wako. Chinokosha chete ndechekuti nguva dzose munhu ngaagare akazvigadzirira chaizvo akachena pamberi pamwari. Chimwezve chinotyisa ndechekuti munhu anogona kufa asati atendeuka. Zvino kana munhu achinga afa asina kutendeuka mwari vanongomutonga chete namaguma ake zviya zvekuti ainge achazotendeuka hazvichashande chinhu. Tendeuka hama yangu uchiri mupenyu uye nguva ichiripo. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa chanhasi ndachitini mwari vanotonga uye vachaponesa vanhu vavo. Mwari vanotonga uye vachaponesa vanhu vavo. Ndinoda kuti tirege kungova nepfungwa chete yekuti tichatongwa nekuda kwezvivi zvichauya chete. Asi kuti tinotongwa kunyange nekuda kwechivi chanhasi uno. Ndinoda kuti tiende pandima yekutanga muchitsauko 13 mubhuku ramuprofita Hosiya. Bhuku ramuprofita Hosiya chitsauko 13 pandima 1. Shoko roupenyu rinoti Ephraim vakati vachitaura kudedera kukavapo vakazvikudza pakati paIsraeri asi wakati apara mhosva naBhaari akafa. Nokumwe kutaura zvinotaurwa pano ndezvekuti nenguva iyo Ephraim ainge achishumira Mwari akararama. Zvino nenguva yaakangotanga chete kushumira Bhaari iye ndokufa. Chandinoda zvekuti ugoziva ndechekuti haana kungova iye chete asi kunyange nenyika yake. Ichi ndichozve chimwe chinhu chinofanira chaizvo kuti chigozikanwa nemunhu muupenyu hwake kuti kana munhu achinga ari muna Mwari anenge ari muupenyu. Munhu anenge abuda muna Mwari chete anenge apinda murufu. Jesu anotaura pachena kuti iye ndiye kumuka noupenyu. Zvino anenge awana Jesu anenge azviwanira upenyu. Ndosaka vakaimba vanoimba zvavo vakati munaye Kristu mune upenyu husingagumi. Wawana Jesu wawana upenyu. Pandima yechipiri muchitsauko 13 mubhuku ramuprofita Hosiya. Bhuku ramuprofita Hosiya chitsauko 13 pandima 2 shoko roupenyu rinoti asi zvino vanongoramba vachiwedzera zvivi zvavo. Vakazviitira zvifananidzo zvakaumbwa nesirivheri yavo, zviri zvifananidzo zvenjere dzavo, zvose zviri basa remhizha. Zvino vanoti pamusoro pazvo vanobayira mhuru ngavadzisvete. Uku kwainge kuri zvekushumira kwavanga vachiita. Vanhu vaiendawo vachindosveta zvimhuru zvacho. Kuna vamwe vanhu nhasi uno vane pfungwa yekuti kana munhu achinga atsvoda chimwe chikamu chapasi anenge ashumira Mwari. Mumwe mukadzi akamboenda kunyika uko Jesu ainge avigwa akandotsvoda pasi achifunga kuti iye ainge achitonamata. Zvino mumwe munhu akamubata akamusimudza kuti arege kuita chinhu ichi chakange chiine utsvina. Zvino yainge achida kuedza kuramba achiti, aiwazve, regai kundidzivisa, ino inzvimbo tsvene chaizvo, ndinofanira kuti ndigoitsvoda, asi hamuzivi here kuti ndipo pakavigwa Ishe wangu? Mumwe ndokumupindura akati, aiwazve, pano ndipozve pakavigwa Ishe wedu, asi hauzvizivi here kuti hachisipo pano? Jesu akamuka kare kare, pano panongova chete nebwiro kana kuti neguva, asi Jesu haasisipo. Hama yangu, ini ndinoti kana munhu achinga angofunga kunamata Mwari, ngaangonamata Mwari wedu pachena, kwete kuti ade kutsvagiridza zvimwe zvinhu, kwete kuda kusanganisa sanganisa. Ndosaka tine Bhaibheri kuti rigotidzidzisa kuti tingashumira sei kuna Mwari. Asi zvino chinonetsa ndechekuti munhu anenge achingoda chete kusanganisa nezvimwe zvinhu zvinobatika muupenyu. Ichi ndicho zvino chimwe chezvinhu chinovengwa chaizvo naMwari. Hama yangu, kunamata Mwari ngakuve kunamata Mwari chaiko, kwete zvechinamato. Ane nhamo munhu anoda chinamato asingade kunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Chimwe chandaona pano pandima yandaverenga ndechekuti chimwe chezvinhu zvinoitwa nevanhu nhasi uno chataurwazve. Ufunge, vanhu vanoita chimwe chinhu chandinotora sechinhu chakapusa chaizvo. Mumwe munhu anenge achiti kana achinga atadza zviya, pachinzvimbo chokuti agotendeuka, ndipo zvino paanenge achitoda zvake kuwedzera chivi pamusoro pechimwe zvechivi. Ichi chinhu ndicho chandinoona hangu kunge kuparara chaiko chaiko. Chinenge chichingodiwa chete naMwari ndechekuti kana munhu achinge atendeuka, apinde muupenyu kana kuti agare muutsvene. Ichokwadi kuti munhu anotadza. Asi kana achinga atadzazve, haatarisirwe kuti aramba achingowedzera chete kutadza ikoko, achivhara zvitadzo nezvimwe zvitadzo. Hazvisiri izvo zvinotarisirwa naMwari. Anenge atadza ngaatendeuke nguva ichipo chete. Chimwe chinhu chandinoda kuti ndikuzivise ndisati ndaenda pandima dzinotevera ndechekuti isu vanhu tisu chete tinoda hedu kusiyanisa kunamata kwedu, asi chokwadi ndechekuti nzvimbo chaiyo haina chainoshandura. Munhu anenge achinyengetera ari muchechi nemunhu anenge achinyengetera ari musango zvakangofanana chete. Chikuru chinokosha apa ndechekuti munhu ave naJesu mumwoyo make. Kana munhu achinga ava naJesu, anenge awana zvose zvinodikanwa muupenyu hwake. Jesu ndiye anofanirwa kutanga apo munhu anenge asati asarudza chechi kana kuti nzvimbo yokunamatira. Zvechechi nezvimwewo zvinozouya pashure, asi Jesu ndiye anofanira kutanga hake. Pandima yechitatu nendima yechina muchitsauko 12 mubhuku ramuprofita Hosea. Bhuku ramuprofita Hosea chitsauko 12 pandima 3 nendima 4. Shoko roupenyu rinoti, saka vachaita semhute yamangwanani, sedova rinokurumidza kunyangarika, sehundi inopepereswa nechimupupuri paburiro, soutsi hwechoto hunobuda napabani. Kunyange zvakadaro, ndini Jehovha Mwari wako. Kubva panyika yeIjipita hamuzivi mumwe Mwari asi ini, hakune mumwe muponesi kunze kwangu. Chinzwa zvino, hama yangu, zvinotaurwa naMwari. Munhu pachake angagona kutaura hake achiita saanoda chaizvo kuzviitira ruponeso rwake pachake, asi chokwadi chinobudiswa naMwari pano ndechekuti ivo ndivo ruponeso rwacho. Zvino nokuda kwokudaro, iwe neni ndisu tinenge tichifanira kuti tiende nenzira yavo. Munhu anoda kuponeswa anenge achingofanira chete kuti agoenda nenzira inodiwa naMwari chaiyo. Jesu anoti iye ndiye nzira uye ndiye upenyu uye ndiye zvokwadi. Vanhu vazhinji vakaenda nenzira yacho iyoyo, chokwadi ndechekuti upenyu muna Jesu Kristu vakauwana. Ini ndini mumwe wacho. Ndakambopindawo chaizvo muzvinamato, asi handina kana nechimwe chete chandakambobata. Asi ndauya kuna Jesu, ndakazviwanira ruponeso, ndakazviwanira upenyu. Anoda hake ruponeso, ngaangouya chete kuna Jesu. Jesu ndiye nzira neupenyu nezvokwadi. Ukaverenga muna Johani chitsauko 14 pandima 6 uchazviona zvandiri kutaura izvozvo. Ini ndinoda hangu kufamba muna Jesu wacho uyu. Ndiye upenyu hwangu. Naye ndinoziva kuti ndine upenyu husingaperi-peri. NaJesu ndinoziva kuti ndinorarama nokusingaperi. Kunyange ndingafe hangu panyika pano, asi ndichararama nokusingagumi. Pandima yechishanu nendima yechitanhatu muchitsauko 13 mubhuku ramuprofita Hosea. Bhuku ramuprofita Hosea chitsauko 13 pandima 5 nendima 6. Shoko roupenyu rinoti, ndakakuzivai murenje munyika yakaoma kwazvo, zvavakapiwa mafuro akanaka vakaguta, moyo yavo ikazvikudza, naizvozvo vakandikanganwa. Mwari vanotaura pano vacheuchidza vanhu ava kuti ndivo vainge vavabvisa Ijipita, vainge vavabudisamo. Ivo ndokufamba rwendo rwavo nemurenje chaimo munyika yakaoma, asi Mwari vaingovachengeta chete. Zvino chimwe chavanga vachida kuvaudza ndechekuti havaizovarega vachienda havo, asi vaizovatonga chete. Ndakagara ndataura kuti kana Mwari vachida munhu kana kuti rudzi rwavanhu, vanoruda havo. Asi chokwadi chokwadi ndechekuti kana pachinge papinda chinonzi chivi, kutongwa kunovapo chete. Rega kufunga kuti zvaunonamata kana kuti zvauri mwana waMwari. Uchangotadza zvako nepaunoda hako, hapana chauchaitwa naMwari. Kana uchifunga nemafungiro iwayo, chokwadi ndine hurombo newe. Kana uchitadza chete, chokwadi ndechekuti uchatongwa chaizvo naMwari. Mwari havadi munhu anorarama muchivi. Kana wanga uchidyidzana naMwari sei, zvino kana pangoita chete chino chinonzi chivi, ipapo zvino ndipo pauchaona kuti Mwari vanotsamwa sei. Mwari havafarire chivi pamunhu, chero zvazvo vachida munhu wacho. Pandima 7 nendima 8 muchitsauko 13 mubhuku ramuprofita Hosea. Bhuku ramuprofita Hosea chitsauko 13 pandima 7 nendima 8. Shoko roupenyu rinoti, saka ndava kwavari seshumba, ndichavagarira panzira sengwe, ndicharwa navo sebere rakatorerwa vana varo, ndichasemura chifukidziro chomoyo wavo, ndichavadyirapo seshumba kadzi, zvikara zvichavabvamburanya. Pane chimwe chinhu chiri pano chandinoda kuti uone. Ndinotenda kuti patainge tiri mubhuku ramuprofita Dhanieri, wakaona kuti muprofita Dhanieri ainge ambotaura nezveshumba. Ndinoreva tiri muchitsauko 7 mubhuku ramuprofita Dhanieri. Zvino Greece iri pasi peutongi hwaAlexander the Great. Ndo wainge uri mufananidzo wengwe. Rudzi rwavaMedia Persia ndirwo rwainge rwuchienzaniswa nechikara. Zvino pano muchiprofita chaHosea tinonzwa Mwari vachitaura chinhu chimwe chetecho, vachishandisa zvikara zvacho zvimwe chetezvo. Ndinoda kuti kana nguva ichikutendera ugoendazve kuchitsauko 7 mubhuku ramuprofita Dhanieri unoverenga. Pandima 9 mubhuku ramuprofita Hosea chitsauko 13 bhuku ramuprofita Hosea chitsauko 13 pandima 9. Shoko ropenyu rinoti, ndizvo zvichakuparadzai imi Israeri zvamunorwa neni ini mubatsiri wenyu. Dzimwe nguva vanhu tinopa Mwari mhosva chaizvo. Zvino kana wanga uri munhu werudzi irworwo, ndinoona kuti ndima ino ndiyo yakakunakira chaizvo muupenyu hwako. Iwe ndiwo wakazviparadza wega pachako, uye hauna mumwe wauchange uchifanira kubvunza. Unenge uchifanira chete kuzvibvunza wega pachako, uye unenge uchifanira kuzvionera. Asi kana uchinge waziva hako kuti rubatsiro rwako rwunobva kuna Mwari, chienda kuna Mwari wacho. Zvino chinonetsa ndechekuti munhu anoda kurwisa Mwari wacho, kuri iko kunobva kubatsirwa kwake. Kana munhu achinge angodaro chete, apa ndipo zvino paanenge airasa chaizvo. Wozopedzisa kuverenga chitsauko chino nekuti nguva haichanditenderi. Ndinoda kuti tigoenda muchitsauko 14 chamuprofita Hosea kubva pandima yekutanga yamuprofita Hosea chitsauko 14. Shoko reupenyu rinotitaurira pamusoro pokuzoponeswa kuchaitwa vaIsraeri. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti Mwari vanotonga uye vachaponesa vanhu vavo. Mwari vanotonga uye vachaponesa vanhu vavo. Nguva haichanditenderi kuti ndinyatsofamba nechitsauko 14 chamuprofita Hosea sokufamba kwandaita nechitsauko 13. Asi chandinoda kutaura kwauri ndechekuti chitsauko 14 mubhuku ramuprofita Hosea chiri kungoratidza bedzi kuti Israeri ichaponeswa munguva ichauya. Israeri ichaponeswa munguva ichauya.